chekutanga ndechokuti isu takati chiti mapato ese ngapiwe mikana yakaenzana kubuda munhepfenyuro kunyanya nyanya ma state media pa ZBC pa TV pamwe chete ne ZBC radio ngatiwe nemikana yakaenzana kana vachamisa vaitawo rari yavo vobudawo zviri fair sekubuda kunongoitawo vamunangagwa. Vanhu vedu vonzwa kuti ava veMDC Alliance vane zvinangwa zvipi, ava veZANU PF vane zvinangwa zvipi. Kana zvadaro vanhu vedu vochisarudza kuti bato ravanoda kana kuti mutungamiri wavanoda ndeupi. Ndiwo media freedom, ndiwo media freedom yatiri kutaura. Bumbiro remutemo rinotaura iro kuti mapato ese anofanira kupiwa mukana wakaenzana wekubuda panhepfenyuro. Asi tinoona kuti pamakore ese aya paingobuda kunyanya-nyanya bato reZANU PF chete. Kana vachibuditsa bato reMDC vanobuditsa pakashata chete, ndopanenge pachingobudiswa ipapo. Saka nyunyuto yedu ndeyekuti ngatiwei nemikana yakaenzana, totaura mapolicies edu, totaura mamanifesto edu, totaura zvinangwa zvemisangano yedu, vanhu vese vachinzwa. Saka kudzvinyirirana ikoko ndokwatachinyuta nako.
Mangwana, kana uripo asi kuti tine 129 opposition parties, saka imwe neimwe iri kupuwa mukana wayo. Zvokuti ivo seMDC vaiteiwo number 1 kuma opposition parties ari 129, tiri kushayiwa kuti vano kuzvipirei status iyoyo uye ichibva papi. 129 political parties, nhasi tikapawo imwe mukana yakisinoti Mukwazhi, mangwana topawo iyo umwe, mangwana topawo MDCT, mangwana topawo MDC Chipika. Tichingodaro imwe neimwe ichiwana mukana wayo, ZBC inotori nerosa yayakapa. Problem ndeyekuti vari kubatanidza the state kana ichikava magovernment functions nepainokava ZANU PF as a political party. So ndopari kuvanisa. President Mnangagwa wailisi vari president weZANU PF, ndi president wenyika. So kana vari kuita ma state duties, nyika inofanira kuziva kuti president wavo ari kuitei. Maministers anoseva mugovernment ya president Mnangagwa kana vachiita basa ravo reministry vanowana futi coverage.
Vamonzo.
Kwete, kwete, vamangwana ipapo muri kuresva. Nokuti nyaya yatiri kutaura isu ndeyekuti hatisi kuti mamwe mapolitical parties 129 ashayiwe kukavhiwa, kwete. Tiri kuti munhu wese ngaakavhwe, asi kuti ZANU inokavhwa zvisina zvakapfurikidza vamwe. Ndisingataure basa rehurumende, ZANU ikaita congress yayo yamakaita congress after nyaya yemasoja iya muna November, after November yakakavhiwa yese from A to Z. Harisi basa rehurumende raitwa pacongress, ibasa reparty yakabuda munhepfenyuro congress yeZANU PF. Congress yeMDC ya 2014 haina kubobvira yakaziwa. Macentral committee meetings eZANU PF anokaziwa. Vamangwana kune video inofamba muchimba muchijaivha chaizvo kutonga kwaro navamutsvangwa. Zvese zvakabuda munhepfenyuro izvozvo. Isu patinoitawo manational council meeting edu hazvibude.
Vamangwana,
chinonzi equitable mushona zvirevi equal. So vari kukumbira equal, handina kuona payakanyorwa mubumbiro, ende vamonzura is a lawyer, vanofanira kuziva kuti equitable nokuti equal zvakasiyana muchirungu zvose nemuchishona. So vanopuwa equitable coverage mumedia, zvinoreva kuti ivo time yavanopiwa inofanira kudividiwa ne 129 other parties, ngazvizive izvozvo. But nevertheless mukuru mukuru anga aigari bhunde azvizivewo izvozvo kuti kana ZANU PF iri kutonga kune inonzi the benefit of incumbency.